Vasendi Sondlovu avo vanoshanda nesangano Resay What vanoti vakaita bofu mugore 2008 vaine makore makumi maviri nemanomwe mushure mekunge vatopedza kuita degree reengineering paUniversity of Zimbabwe.
Ndakatoenda kuuniversity. Very okay, I was doing engineering and at some point I then kazosiya yangu zvekuuniversity ndapedza. So takataka muranga rigore ra 2008 saka munana March April pasai ngotsuka ndikashanda kana pa laptop kana pa computer masaramba tsuka ashoda musodzi aita red like singa dzi red almost like an eyeball with a red eyeball that's what as a chiropa like yes ashoda musodzi singa rubrik ndanga singa kutarisa hazo.
Vandlovu vanoti vakaona nyanzvi inorapa maziso Dr. Solomon Guramatunhu avo vakavaudza kuti maziso avo aisazoona nokuti aiva akuvara nechirwere cheshuga zvokuti vave kufamba nemubatsiri kuti vaende kubasa nokuti havachakwanisa kudriva mota kana kufamba vega.
Saka ndaita madiscussion naye ndikati inokonzerwa nechii kanzi inokonzerwa necompromised immune system. That means macompromised immune system pana maconditions akaita sana diabetes neHIV neold age. I think ndosaka ndinoti kuti another diabetic vari old age vanotaura maproblems even eblindness iyo.
Vandlovu vanoshanda nevechidiki vari muzvikoro zvepamusorosoro vachivadzidzisa nezvezvirwere zvepabonde zvakaita seHIV AIDS.
Kana ukaita blind zvakonzerwa neutachiona hweHIV pakutangira pacho pokudisclose muri babada ndoparenge pasingataura vana kawanda kuti zvakakonzerwa nekuti HIV ya prolonged yanga yacompromised immune system. So vanhu havazokwanisi kudisclose kuti vachitaura vachilinga blindness neHIV vechidiki nyaya nzira iyoyo kumakore makumi matatu zvinoona namakore makumi mashanu ndopa nevanhu vakawanda vanenge vakadaro vane problem yakaita seiyoyo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti zvirwere zvemaziso zvakawandisa zvokuti kune zvimwe zvinorapika nyore nezvimwe zvisingarapike.
Zvirwere zvemaziso zvinosiyana-siyana. Kune zvimwe zviri temporary zvokuti zvinorapika zviri nyore, kwoitawo zvimwe zvinounza mapermanent problems anotolead even to disability kana blindness. So zvinorapika zvizhinji zvatinoona maallergies atinoti maallergic eye conditions or mainfective eye conditions. Mazhinji anorapika.
Dr. Chiripanyanga vakatsanangura zvimwe zvezvirwere zvinokonzera kuti munhu aite bofu.
Zvirwere zvine incidence yakawanda mukana yazvo yekukonzeresa blindness yakati nyanyei. Panoitika glaucoma pressure mukati meziso inenge yawedzera. Pressure iyi inonopusha zvakare kumashure kune inonzi retina. Retina ikatsitsirwa nepressure inenge yaitika muziso haichakwanisa kuona kuti retina ndokano kanoita kuti munhu akwanise kuona nekuidentify my objects. Kune mishonga zvakare yatinopa yekuridisa pressure mumaziso kuti munhu asa blindness from that glaucoma.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vanova zvakare mutevedzeri wemukuru anoona nezvematenda asingatapuriranwe mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vakakurudzira vanhu kuti vachengetedze utano hwemaziso zvakanaka nokuti vanhu vakawanda vari kutambura nezvirwere zvemaziso zvakasiyana-siyana.
Tobvuma zveshuva kuti tine nhamo yemaziso vanhu vakuita zvirwere zvemaziso zvakawanda muzimbabwe. Makozisa ezvirwere zvemaziso akawanda pazvinhu zvose zvinopreventwa and we ask kuti vanhu vavagone kuti kana vangonzwa maziso achirwadza enda kuchipatara unotariswa nemanesi nemadhokta nguva ichiripo.
Dr. Mudavanhu vanoti vanhu vanodarika zviuri makumi matanhatu 60,000 vakamirira kuti vabviswe tsanga dzemumaziso zvokuti vari kuedza nepavanogona napo kubatsira vanhu ava nechimbi chimbi. Matunhu maviri anoti Mashonaland Central neMashonaland East ndiwo mamwe ematunhu emunyika akatekeshera chirwere chinonzi trachoma zvokuti patori nechirongwa chakatotangiswa chekupapachena vagari vemunzvimbo idzi mishonga yekudira mumaziso avo iri nzira yokudzivirira hubofu. Ongororo yakaitwa nesangano rinonzi Sight Savers rakaburutsa mashoko anoti tsanga dzemumaziso ndidzo dzinonyanya kukonzeresa upofu munyika uye kuti chirwere chetrachoma chakatodzika midzi mune mamwe matunhu enyika. Dr. Mudavanhu vakabvumawo kuti kune vanhu vakawandisa vanoda magirazi okuonesa zvokuti vari kukurudzira varapwi kuti vaende kumakirinika anosanganisira Sekuru Kaguvi iri kuParirenyatwa Hospital, Norton Eye Hospital sakubva kliniki kwaMutare, Richard Morris Hospital kuBulawayo uko kunotengeswa magirazi aya nemari iri pasi pasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimudzamiri.